icho kwadi sondo rino isondo rangarine nyaya dzakati wandei vanhu vachisungwa nekuda kwenyaya dzekuratidzira kuramba mabond notes nezuro tanga tine imwe yanapo mukwananzi vakapuwa mabeu nedare remagistrate court reparoton row vakanzi vabhadhare $200 pamunhu mumwe chete vazuro vanga vari vatatu nhasi kwakune vamwe vatanhatu zvekare vapuwa bail nedare remagistrate court vakanzi vabhadhare $100 pamunhu mumwe chete
asi mari dziri kunzi vanhu vabhadhare sechibatiso idzi kana kuti mabeo hadzina kuwandisa here panyaya dzavari kupomerwa idzi
nyaya dzemari dziri kunzi vanhu vabvise sechibatiso inyaya iri kushungurudza vanhu vakawanda nekuda kwemanetsero ari kuita kuwana mari zviri pachena uye zvinozivikanwa kuti mabhanga edu haasi kubvumidza vanhu kuti vatore mari iri kudarika $100 pazuva rimwe chete vamwe mabhengi ari kuti $5 chaiyo zvino kana dare raa kuti vanhu vabvise mari inokwana kuita $200 kurova kuti vaakufanira kupedza mazuva vari mumutsetse wemabhanga vachitsvaka mari yekuti vange vachibuda iyo mari yacho isingawanikwe dzimwe dzenhambo kumabhanga saka inyaya iri kunetsa nekuti vanhu vapuwa bail kudaro vanoramba varimo muusungwa nekuti mari haisi kubatika
semagweta hamukwanisi here kuti nyaya idzi dzinenge dziri dzechimbi chimbi zvekuti mabhanga angakupei mari
pari zvino zvinonetsa mabhanga haati nzwisise panyaya dzakadaro anongoitorawo senyaya yemunhu wese wese ari kudawo mari yekutenga muriwo yekutenga sadza kumba kwake saka havasati vozvikoshesa mabhanga edu pari zvino nyaya dzekumataredzi mhosva.